chizvarwa cheZimbabwe ndine shungu yekuda kuva kuda kuinvesta kumusha kuzikuno kwatiri kumasango. Tinotarisira kuti kana tichinge tazoretaya todzokera kumusha, asi tinoda kuda kudzokera kumusha tichiziva kuti tinenge patine patinenge tichitangira. Saka tinoda kuziva nenyaya dzeinvestment.
Kuri kunzi mawana mukana wekudyarawo mari yenyu kumusha, makasununguka kupindawo here mumabhizimisi ari kuZimbabwe?
Ndakasununguka chose. Ndosaka ndoda kutonzwisisa kuti maererana nemari tongonzwanzi inflation iri kukwira. Saka ndoda kunzwisisa kuti takaisa mari dzedu tinowana pundutso here, zvinobuda here. Saka tiri kutotarisira kuti tidzidze zvakawanda misangano iyoyi.